kana nyika yaita dambudziko ratakatarisana naro panotsvaga utungamiri kana kuti yatingati leadership inopfuura umwe noumwe zvaari kunzwa pamwoyo wake tifunge vanhu nekuti vanhu vakawanda vanenge vakatarisira kuti tingapfuura sei mazango atakatarisana nawo saka panotsvaka chekutanga kuti vanhu vese vabvumirane kuti patiri hatigoni kugara tiripo honguma inovhiwa umwe achiti haivhiwi asi vanonyanya kutambudzika chaizvo vanhu vari kufamba mustreet nokuti utungamiri hunoitiwa husingagamuchiriki hunorasa zvibereko zveikonomi saka zvinotsvaka kuti tidzokere pakutaura kuti tingaita sei tiri pamwe chete hazvichagoni kuti titi imi makahwina itai tione
asi ndiani angatungamira urongwa hwakadai semaonero enyu nekuti ivo vezvematongerwo enyika pari zvino vanenge vari kuratidza kuti anenge amakarasonani
vanhu ivava havaperi vakawanda asi chekutanga nechekuti panofanira kunge pane political will kumapolitical parties but also nyika yese inofanira kuti ndiyo nzira yatinoda kuinda mberi kana vanhu vachiri kufunga kuti kuna mamwe masolutions kana kuti maalternatives dzimwe nguva zvinoita zvinogona kurema kuti vanhu vati isolution yokuti paitiwe dare romusha ndiyo nyaya yakakosha asi semaonero angu uyezve ndonzwa vamwe matauriro avanoita handioni tichipfuura apa kana tisina kuwana nzira yekuti paite meeting of the mind
vamwe vari kuti pari kuda kuti SADC iite mutongi gava vamwe vari kuti United Nations vamwe vari kuti African Union asi imimi pamuri kunyora munenge muri kuti chitsvambe chiri kuvana vezimbabwe sei muchifunga kuti ndo vanokwanisa kugadzirisa dambudziko iri
vana SADC nana United Nations agoni kungokaruka vapinda mumusha kana musha usina kutanga waita process yavo tinoona kune dzimwe nyika kuti kuzopindira kweve kunze mamultilateral actors aya anozouya kana paita nzira inovagamuchira zvino isu hatina munhu atati taturira nyaya yedu inozikamwa hayo asi isu sezimbabwe hatisati tati nyaya yedu ndeii toda kuidzeya takadai zvinotsvaka kuti isu mukati tibvumirane kuti tine nyaya yatinetsa kwete election iyi yapfuura chete kwete election yechipiri ichangodarika tava nemakore anokwanisa kuita makumi maviri tisina kuwana nzira yokuti maelection angaitwa sei akaita nyika ifambe ichienda kumberi kana tichida tinogona kumirira futi imwe election inouya tigowana kuti tinodzokera panzvimbo yedu nokuti nhamo yedu iri mumongo wemaprocesses saka chinotsvakwa ndechekuti tigare pasi titi toita sei kuti tiinde mberi nokuti hongo vari kutonga vanogona kutonga zvavo but tisina chinobuda chokuti vanhu vangadya vanhu vangararama nacho vanokwikwidza vagoramba vachikwikwidza but pane pachingozikamwa kuti chero zvikaita sei havafi vakawana masimba kana system yakaita mamiriro yakaita saka no one wins in this case